Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 26 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kuti vagare vakangwarira kuchirwere cheCOVID-19. Kusarongeka kuri muhurumende kwoita kuti vatori venhau vasungirwe kushaya makadhi ekushandisa gore rino. Vamwe vanhu voramba kubva munzvimbo dzavagere kunyange hazvo vari panjodzi yekuyeredzwa nemafasha muemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 munyika hwakasvika pachiuru nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 1075 mushure mekufa kwevamwe makumi manomwe kana kuti 70 pakati pemusi wechishanu chapfuura kusvika nezuro wakare. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vakafa neCOVID-19 vanosvika makumi mana nevasere. Pavanhu ava makumi maviri vakafa mumazuva adarika uye makumi maviri nevasere vakafa pakati pemusi wechishanu 22 ndira nemusi wesvondo 24 ndira gore rino. Dunhu reManicaland riri kutevera mumashure nevanhu vapfumbamwe vakafa nezuro wakare kuchitevera dunhu reBulawayo iro rine vanhu vatanhatu. Dunhu reMidlands rine vanhu vatatu, Mashonaland East vanhu vaviri, kuchitiwo matunhu eMasvingo neMashonaland Central aine munhu mumwe chete padunhu. Matunhu eMashonaland West, Matabeleland North neMatabeleland South haana munhu akafa nezuro. Uwandu hwevanhu vakabatwa neCOVID-19 kusvika nezuro hwakasvika pazviuru makumi matatu nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 31,646. Vanhu vapona vakasvika pazviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 22,877. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 vakasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevana kana kuti 7,694. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 kunofanira kuita kuti vanhu vaone munhu wese seane chirwere ichi kuitira kuzvidzivirira zvakasimba.
Ndinodaira kuti uwandu hwevanhu vari kufa pari zvino nekuda kwechirwere cheCOVID-19 zvinotiratidza uye nekutidzidzisa kuti pari zvino izvi ungave uri muHarare, ungave uri kuBulawayo, ungave uri papi zvapo muno muZimbabwe, chero munhu wava kufanirwa kumuona semunhu ane COVID-19. Pachirungu vanoti every person now anofanirwa kuita yatinoti COVID-19 suspect.
Zvinoratidza chii iko kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 pamwe nekufa?
Dambudziko rakanga tichingotaura riya rekutesta, rekuti Zimbabwe haina capacity yekutesta vanhu vakawanda. Iye zvinoizvi zvaakutiratidza kufa kuri kuita vanhu, kuti vanhu vanogona kunge vaine chirwere cheCOVID-19 munyika medu uwandu hwavo hwakatowandisa panema cases kana kuti manumbers atinoudzwa pazuva nezuva nehurumende zvichirevawo izvozvo kuti nekuda kwekuti testing capacity yedu iri low vanhu tingati vari kurwara kana kuti vamwe vari kufa nechirwere cheCOVID-19 hazvisi kuenderana nemastatistics atanga tiinawo saka dambudziko redu iguru zvoreva izvo kuti veruzhinji tafanirwa kungwarira zvakanyanyisa nekuda kwekuti chero mumwe nemumwe wauri kusangana naye wauri kupesana naye waungave uchigara naye kana kusevenza naye wava kutofanirwa kumuona nekumutarisa semunhu ane chirwere cheCOVID-19.
Muri kuona here hurumende iri kutirimuka kuti inge ichitora matanho kana kusimbisa matanho aripo nechekare?
Zvatiri kuona pari zvinezvi ndezvekuti muhurumende mapinda kutya kwakanyanyisa apo takatanga kurasikirwa neupenyu nemakurukota ehurumende nevamwe vakuru vakuru vemuhurumende asi kutya uku hakusi kuratidzika pagiraundi maringe nemabasa ekukunda kana kurwisa chirwere ichi. Handizivi kuti kutya uku kwaita kuti vazhinji vavo vabva vati pfochopfocho kutiza kana kubva mudhorobha vachienda kumapurazi kwavo nekumamisha pozosara pasisina munhu akukoordinata maprograms ecovid-19 muno munyika asi chatiri kungoona kutya kwapinda muvakuru vedu sezvo iye zvinoizvi chirwere ichi chakusvesvedzera kune ivo vakuru vakuru vacho vemuno munyika asi tikatarisa pamabasa ari pagiraund ekurwisana nechirwere hapana chikuru chatichanyanyochinja chinoratidza kuti hurumende yakuona kuti chirwere ichi chinenge chakuda kuti
vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru vesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura nestudio 7 vari parunare muHarare. Pasi rose Johns Hopkins University inoti chirwere cheCOVID-19 chabata vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemazana matatu ezviuru kana kuti vadarika 100,300,000 uye vanhu vafa nechirwere ichi vadarikawo mamiriyoni maviri nezana nemakumi mashanu ezviuru kana kuti vadarika 2,150,000. America iyo ine vanhu vakawandisa vavhiringwa nechirwere ichi yarasikirwa nevanhu vanodarika mazana mana nemakumi matatu ezviuru kana kuti vadarika 430,000 uye vabatwa nechirwere ichi muamerica chete vadarikawo mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti vadarika 25,000,000. Vanhu vapora munyika iyi vadarika mamiriyoni gumi nemashanu kana kuti vadarika 15,000,000. Masangano evatori venhau anoti haasi kufara nekusungwa kwevatori venhau vari kuwanikwa vasina magwaro ekuita basa ravo gore rino. Izvi zviri kuitika zvisinei kuti hurumende yakaziviswa nezvekunonoka kupiwa kwevatori venhau makadhi avo ebasa gore rino. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutori wenhau tinotenda Samukange ambosungwa nhasi nemapurisa ange ari paroadblock yepawarren park achipomerwa mhosva yekushandisa kadhi rake rebasa regore rapera asi Samukange azoregedzwa mushure mekunge mapurisa aya audzwa nevakuru vavo kuti vatori venhau vane kodzero yekuramba vachishandisa matsamba avo a2019 na2020 zvaitika kuna Samukange zvakaitika zvakare nezuro kukwekwe apo mapurisa akasunga mutori wenhau Michael Magoronga ari pabasa rekutora mifananidzo muguta iri. Mapurisa aya akampomera mhosva yekushandisa rezinesi rake rebasa ra2020. Magoronga akachengetwa pakamba yekwekwe central akazoburuswa mushure mekunge mapurisa aiva amusunga ataura nevakuru vavo. Sangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rashora kita kwemapurisa richiti izvi zviri kuitika mushure mekunge ranyorera kumukuru wemapurisa richimuzivisa nezvedambudziko rekunonoka kupiwa matsamba ebasa kwevatori venhau neZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vati haisi mhosva yevatapi venhau vachiti ZMC yakatotaura kuti bazi rezvekuburiswa kwemashoko ndiro rakanonoka kuzivisa mugwaro rehurumende mari dzinobhadharwa nevatori venhau kuti vapiwe matsamba ebasa. Izvi zvakaitwa musi wechishanu chapfuura. Vamwoyo vati kutambudzwa kuri kuitwa vatori venhau kwave kuda kuti ZMC ironge kupa matsamba anoshanda kwenguva yakareba kwete egore avari kupa.
Nenyaya yekuti zvimhingampinyi zvofamba zvichitasangana nevatapi venhau ninye kuti ma residents anokurumidza respire ngavatarise kuti tofambisa sei ku piwa ma residents kuatape nawo yatinoti yemuchirumbiro rethinking accreditation kuti vachitanga kutarisa mwaka inotari inobvira pamakore maviri kusvika makore mashanu munhu ane chitambi isina kunge cha expire.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati wazvina kunaka kushungurudza vatori venhau vachiti ZMC inofanira kupedzerana nemapurisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko kuti izvi zvisarambe zvichiitika.
Zvanga zvakakodzera ndezvekuti maringe nenyaya iyoyo yepublication yegazeti iyoyo veZMC vataure nemapurisa kuti hongu ndozvataita, asi tokumbirawo kuti mumbopa mukana wokuti wechinguva chakati chakati apo tichitarisira kuti tinenge tanyora majournalisti amaakreditor.
Zvichakadai, sachigaro weZMC Profesa Rubi Magoshongwe vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi hazvifaniri kuitika sezvo mapurisa akaziviswa nezvedambudziko range riripo rekunonoka kupa masamba egore rino kuvatapi venhau.
Zviri kuitika zvinogona kunge zviri kuti izvo pamwe kune vamwe vanenge vasina vasiri acquainted nemamiriro akaita zvinotsamwa notomboona press statement yedu kana kutomboinzwa kana kuerenga. Saka iwo mumusoro mawanenge vachingoti 2021.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatiwo vatoshamisika nezviri kuitika vachiti vakuru vakuru vemapurisa mumatunhu ese munyika vakaziviswa nezvenyaya iyi, vatiwo vachaongorora kuti chii chakaitika panyaya yevatori venhau vaviri ava.
Saka majournalisti vari kushandisa mapriscards a2019 na2020, saka achiri valid SAO and we received communication from Zimbabwe Media Commission. So those
vatori venhau vari kushandisa matsamba a2020 uye vamwe vari kushandisa a2019 sezvo ZMC yakatadza kubva pamatsamba a2020 mushure mekutanga kwedenda recovid-19. Mune imwe nyaya, chikumbiro chemutevedzeri wasachigaro wemdc alliance uye vari mumiriri wezengeza west mudare national assembly vajob scholar chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya vari kupomerwa yekufambisa manyepo pamadande mutande chatadza kunzikwa nhasi kudarire pamusoro sezvo vachuchusi vati vange vasina kugadzirira. Gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vati nyaya iyi yave kuzonzikwa mangwana. Vasikala vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramajistrate. Vasikala vari kupomerwa mhosva imwe chete nemutauri wemdc alliance Muzvare Fadzai Mahere, avo vakaburiswa mujeri svondo rapera mushure mokubvisa zvirugumi zvemadhora emuno semari yechibatiso. Mutori wenhau Hope Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yakafanana nevaviri ava akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramajistrate uye akakwidza chikumbiro chake kudare pamusoro iro risati rapamutongo waro panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Apo nzvimbo dzakawanda munyika yose dzatarisana nemafashamu emvura, hurumende inoti yave kusangana nerimwe dambudziko revamwe vagari vari kuramba kubva pavagere kunyange vari munjodzi yekuyeredzwa nemvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vari kuramba kutamiswa asi vasangana nedambudziko rekuyeredzwa nemvura ndevari kumahombekombe kwedhamu guru mukati renyika reTugwi Mukosi muMasvingo. Akandeke kutanga dhamu iri richizarisa nemvura kubvaza rakapedza kuvakwa. Vachinyora batandemudande ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti nekuda kwekuti mvura yakatanga kupfachikira nemusi wemugovera mudhamu iri, hurumende yakakumbira mhuri dziri kumahombekombe kuti dzimbotama misha yadzo. Asi pamhuri mazana masere sana nemakumi maviri neina ndidzo dzakaratidza chido chekumbotama kubva mu122 dzichienda kwakakwirira. Mukuru webazi reCivil Protection Unit CPU kumasvingo vajefta sakupwanya vatsinhira mashoko ava mangwana.
Inobva kabek dhamu rinati ratopera vakamboita mafashani, saka people are involved. Boy actually compensated nehurumende vakaenda kuchingwizi but then went back into the basin. Saka ndoo wanyema challenges. Saka we are trying to engage all our and resources. Kutuwa nzisi kutu. Ndiya hii yaka mika sri. But what others are saying, and we understand them. One good bodo is soon COVID. If I think this is my sender, would rather move in with relatives.
Mamu Agari, Aruma, Wad, Mashane, Kwachivine, Masungo South, Bowser Studio 7, Kutivaru Chirak Batwa Nedenda, COVID 19, Sesuvaru Kuende Samunzimbo, Yavano, Garaka, Wandisa, Uyevano Tio, Varuchira Kuraski, one is poor Zavo, Pamunegusu in Sabuchinquizi, Sesagambo to Avamuna 2014, Nyayagusia Makua Ea Mazavo, irikuitawo kuti vamwe vasade kutama mumwe mugaro kwasese kwachivi ada kuzikama nekuti vashindi chete neushikira kuzoshungurudzwa ati iye ari kuramba kutama nekuti anozogona kutadza kuzodzoka pamusha wake
isu sivagari vemwadi 5 munomu tikuona nyaya yekubviswa kuno kuisiri nyaya yakanaka chaizvo chaizvo nokuti tikatarisa pane vamwe vakambobvisiwa kunana kumusoro kunana zunga uko kwachivi vachinzi vainde vaitwe relocate havana compensation yavakawana kana chii plus isu kuti makuva emhuri dzedu hazvibviri tichoda kuti ivo vatiratidze nzvimbo yavanoda kutiisa first toona toona futi kuti panorimika here votitakurira zvipfuwo zvedu votipawo compensation ipapo tingawirirana hakwete kungoenda zvemaitiro avanoda kuita hatibvumirani nazvo
vasakupwanya vati hurumende iri kuramba ichipinda muvagari kubudikidza nemadzishe nemasabhuku vachitaura navo kuti vanzwisise vati pari zvino mhuri makumi mashanu dzakabviswa dzichiiswa kunzvimbo dzakakwirira dziri pazvikoro nepanzvimbo dzemabhizimusi mutauriri webazi rezvemvura rezinwa amai majori munyonga vati vari kuramba vachishanda nemamwe mapazi ehurumende kupa vanhu chenjedzo
zvichitevera kuwanda kwemvura iri kupinda mudhamu redu Tugwi Mukosi isu vezinwa sebazi rinoona nezvemvura tiri kushanda nemapazi akawanda akasiyana siyana ehurumende kuti tichenjedze vagari vose vanogona kukanganiswa nekuwanda kwemvura mudhamu redu raTokwe Mukosi tiri kushanda neCivil Protection Unit pamwe chete nePDC yekumasvingo pamwe chete neMinistry yeLocal Government
dunhu remasvingo handiro chete rasangana nedambudziko remafashamu kumanikaland kuchipinge nechimanimani zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka sezvo zvivakwa zviri kuparadzwa nemvura muHarare vanhu vari kutamiswa kubudiriro nekuchitungwiza nekuda kwemafashamu emvura mugwagwa weshirugumandamahwe wakaparadzwa nemvura uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka kutivira vadzimu Ward 4 kuBed Bridge dzimba zhinji dzazara mvura sezvo kuri kuramba kuchinaya ndakamirira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu vakawanda vari kutevera zviri kuitika muAmerica vanoti vari kufara nemafambisiro ari kuitwa zvinhu nemutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden ava vakadzika mutemo wekuti vashandi vese vehurumende vapfeke mamaski mumahofisi ehurumende izvo zvichabatsira mukurwisa denda reCOVID-19. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaDavid Siamponda vanoti vari kufadzwa zvakare neurongwa hwavaBiden hwekuti nhomba yeCOVID-19 ibayiwe vanhu vakawanda pasi peurongwa hwavo hwekuti vanhu mamiriyoni zana vange vabayiwa nhomba yeCOVID-19 panosvitsa vaBiden mazuva zana vari muhofisi. Vasiyampondo vanoti danho rekusvitsa kumapepa ekuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatongwe nedare reSenate vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga kuUS Capitol inyaya yakanaka sezvo ichisimbisa utongi wejekerere. Ngatinzwe hurukure yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ini ndiri kuona zvakajeka kutaura kunoku panguva inoyi vaBiden vakwanisa kuita chese changa chakatarisirwa mumazuva mashoma shoma vapinda iwaya kuti vange vachiita semutungamiriri weUnited States of America. VaBiden mukatarisa mukutaura kwavo kana kuti mashoko avakatura vakataura ivo kuti vari kuda kunge vari president we nyika yese. And izvozvo vakazvigona pakuti mukatarisa kuti zvavaita so far zvokuratidza kuti vari kusvitsa ruoko rwavo even kuvatsigiri vaformer president Donald Trump. Mukatarisawo zvekare even gurukota ravo riri kucheya committee ine zvokuita nefinance varikutarisawo zvekare zvinyunyuto nekutya kuri kubata masupporters kana kuti vatsigiri vaTrump vachitora zvinyunyuto zvavo vachizviisa mubumbiro rezvinhu zvavari kuda kuti vabatsire nazvo nyika. Saka sekuona kwangu vari kukwanisa kubatanidza nyika pari zvino.
Tinoona pane zvirongwa zvavakatara nyaya panyaya yekurwisa COVID-19 nenyaya yeupfumi. Munozvipiwa sei izvi?
Ini ndirikuona zvirongwa izvi zviri zvirongwa zvinobatika uye zvinobudirira. Nekuti denda recovid tikaritarisa muhurumende yadarika iyi, chinhu changasinganyatsokupiwa yandingati kukosheswa kwakanyanya. Asi sine kupinda kwa Biden muri kuona kuti even mimwe mitemo yacho yatoshanduka. Kana wakupinda izvozvo mumahofisis ehurumende, kwese kwaungave uri unosungirwa kunge wakapfeka mask, zvinhu zvaive izvo zvisingawanike muhurumende yadarika iyi. Saka muchaona kuti kukoshesa kwavari kuita denda recovid kuri pamberi uye kwakanyanya kudarika zvaiitwa munguva yapfuura. Uye hurongwa hwevaccine muchaona kuti huri kufambiswa zvakasimba uye nespeed yatingati yakati wedzerei kudarika zvatanga tiri kuona pamazuva adarika.
Tinoona nezuroma neru takaona mapepa ekuti vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vawanikwe ivo vachiitwa impeachment achisvitswa kudare resenate. Zvinoreve izvi?
Sazvinoda kungoitaura chete ndezvokuti democracy kana kuti mitemo yenyika inofanira kunge ichicherechedzwa nemunhu wose. And ichi chikuru kunzi impeachment iyoyo yabudirira uchava mucherechedzo kunyika dzese kuti hakuna mutungamiriri wenyika anofanira kuunganidza vatsigiri vake kuti vange vachipandukira hurumende.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaDeft Siampondo vachitaura vari parunare vari kuMinnesota muAmerica naMavelas Mutsanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzeparamende muSomalia dziri kuda kuti mutungamiri wenyika iyi vaMohamed Abdullahi Farmajo vatsanangure zviri kuitika zvichitevera kubuda kwemashoko anoti mauto emuSomalia akatumwa kuEritrea kunodzidzisa mauto emunyika iyi ari kupinda muhondo muchivande, mamwe achiurayiwa muhondo iri pakati peEthiopia nevanhu vedunhu reTigray. Ofisi yavaFarmajo yaramba mashoko aya. Kambani yemotokari yekuFinland inoita zvematekisi anofamba nemagetsi muKenya yeNopia Ride inoti ichawedzera nezvikamu mazana matatu kubva muzana matekisi ayo kuti ashandiswe muguta reNairobi gore rino. Kambani iyi inoti izvi zvichadzikisa zvikuru hutsi muguta iri hunobva mumotokari dzinoshandiswa muNairobi. Nyanzvi munyaya dzezve nezvakatikomberedza dzinoti kushandiswa kwemotokari dzinofamba nemagetsi kunodzikisa zvikuru kusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu. Vanhu vakawanda vari kutambira kunaya kwemvura mwaka uno sezvo ivhu riri iro musimboti weupfumi hweZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kurima kunowanisa mabasa vanhu vari pakati pemakumi matanhatu nemakumi manomwe kubva muzana kana kuti 60-70%, asiwo mvura ikawandisa inogonawo kukanganisa upfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kurima ndiko kunopawo vemaindustry zvavanoshandisa zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Pane zvakawanda zvinotengeswa neZimbabwe kunze kwenyika zvinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvinobva mukurima. Izvi zvakakosha nekuti zvinounza munyika mari yekunze inodiwa mukusimudzira upfumi hwenyika. Kurima kunounzawo zvikamu gumi nezvinomwe muupfumi kana kuti 17% GDP. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kunaya kwemvura kwakanaka asi kune matambudziko.
Yekumwa mvura yanga yavashoma uye gohwo richaitawo zviri nani. Varimi vari kufara nekunaya kwaita mvura uko. Asi nerimwe divi kunaya kwaita mvura kwaratidza kuti hatina kugadzirira. Zvikuru sei takatarisa kuti vanhu vanovaka mumatoro uye vanhu vanowirwa nematambudziko zvikuru sei emafashamu nemacyclone maviri adarika nekumana kwedu kunoku havasati vawana rubatsiro rwakakwana. Vanhu vose ivavo vaparadzirwa misha yavo vachada kuti vawane rubatsiro kubva kuhurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo kunaya zvakanaka kwemvura kwakanakira nyika.
Nekuti ruzhinji rwenyika runowana kurarama kubva kuzvirimwa. Ndingangoti 60% yeruzhinji rwenyika kunowana mabasa mukati mekurima, kureva kuti Zimbabwe iagro-based economy. Then makore apfuura maviri vana veZimbabwe vanodarika 8 million vakawirwa nedambudziko renzara nekuda kwokuti vakakohwa zvisingakwani kuti zvikwanise mwaka wese. Saka kunayawo kwemvura kwakanakira mamiriro eupfumi nekuti vanhu vanokwanisa kuwana mari dzekuzoti vatenge zvimwe zvinhu zvinovapa kurarama. Kureva kuti maguta iwaya anoita kuti mitengo yezvinhu zvikuru seichikafu mukati menyika unge uchidzikira. Tinochengeta mari yekunze senyika nekuti chikafu tinenge tiinacho munomu. But zvisineiwo kuwanda kwemvura kunounza mafashamu aya anouraya. Ndingangoti vana veZimbabwe njodzi dzinowanda. Dzimba, zvipatara, migwagwa, mabhiriji netambo dzemagetsi zvinova zvinoda mari yakawanda kuti zvigadziriswe kana kuti zvimutsiridzwe. Iro rinova dambudziko kuhurumende nekuti mari iyoyo inenge isipo pari zvino.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo
da kutenda Mwari nemvura yataona yanga ichinaya. Of course yakazowandisa zvakare inogona kukanganisa gowo. Takawane a good rainfall season. Zvichabatsira kuti agricultural sector yedu ivandudzike, ipundutsike. Yakawandudzika zvinoitawo zvakare kuti ikonomi yedu ikwanise kunge ichikwirira.
Ko, panyaya yechirwere cheCOVID-19, Dr. Chitambara vanopindura.
Of course, second wave yeCOVID-19 ichakanganisawo zvakare upfumi hwedu.
Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika hukure gore rino nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4%. Zvikuru nenyaya yekuti nyika iri kutarisira gohwo rakanaka. Asi vaChitambara vanoti
handioni tichisvika kunana 7% probably tinenge tiri kunana 3 kunana 4% zvichidependa nekuti mvura mwaka wedu wapera sei.
Nyaya yekuti mvura yava kuwandisa mune mamwe matunhu yave kukanganisawo gohwo. Kunyange hazvo varimi vakawanda vari kuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa chedi connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Veruzhinji vokurudzirwa kuti vagare vakangwarira kuchirwere cheCOVID-19. Kusarongeka kuri muhurumende kwoita kuti vatori venhau vasungirwe kushaya makadhi ekushandisa gore rino. Vamwe vanhu voramba kubva munzvimbo dzavagere kunyange hazvo vari panjodzi yekuyeredzwa nemafashamu emvura. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.